chandiratidza rudo rwechokwadi rusina munyipo mukati. Ariko here, ariko here achandida, achandiratidza rudo rwechokwadi rusina munyipo mukati.
Ndinoshungurudzika efungwa zviroto nezvishuvo, zvishuvo ndiri pamupanda usina anodudzira. Munyama here kana ndini zvanguo, dai mundipindura rudo inga ndinodawo sevane. Zvindodiridzira muhomba usingatumbuke, zvandodyiwa nemuchenje ndiri muti munyoro. Rudo inga ndinodawo sevamwe.
Ariko here, ariko here achandida,
achandida
achandiratidza rudo rwechokwadi,
rudo rwechokwadi
ndisina
munyepo. Ariko here,
ariko here,
ariko
here achandida,
achandiratidza,
achandiratidza rudo rwechokwadi
ndisina
munyepo.
Zvitwa pano stoti makorokoto, rudo rwemhando uru kupfumbamiwa kwemhando uru sanambokuona. Ingaruda ndinopawani, ingaruda ndinopawani, asi zvangu zvinoenda nepamwe nepamwe.